Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndichiti esu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Mutunga miriwe sanga nore International Labour Organization kana kute ILO anoshanya mu Zimbabwe kwa mazuwa maviri. Sanga nore sadikiri noti faruku diwa rubatiro rwe chimbi chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rafunya chisero munyika dziri mudunhiro kuchamhembe kwe Afrika. Mutungamiri wa Amerika wa Joe Biden vanoregerera mwanakomana wavo vaHunter Biden avo vakanga vawanikwa vaine mhosva mbiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo avari kushanya munyika kwemazuva maviri vachiongorora matambudziko akatarisana nevashandi vanoti zvakakosha kuti hurumende vemabhizimusi pamwe nevashandi vaite mubatira pamwe mukuderedza musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uyo wavati uri kuramba uchiwedzera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nehurumende vashandi vemabhizimisi muHarare nhasi vaHongbo vati vashandi vanofanira kupiwa mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vachiti vemabhizimisi vashandi nehurumende vanofanira kugara vachitaurirana kuti izvi zviitike.
Obviously I want to also encourage all of us to work together to try to see at our national level.
Ndinokukurudzira mese kuti mushani pamwe chete kuti muone kuti chii chatingaite chinobatsira vanhu munyika yenyu.
VaHongbo vatiwo musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uri kuwedzera zvikuru sei munyika dzine urombo nedzine upfumi huri pakati nepakati. Vati kunyange hazvo muZimbabwe muine matambudziko akaita senyaya dzemari, zvakakosha kuti vanhu vave nevimbo nemari yavo yeZimbabwe Gold. Vachitise maonero avo zvinhu zvave nani kudarika zvazvaive makore mashanu apfuura apo vakapedzisira kuuya munyika. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Tarwinga avo vapindawo mumusangano navaHongbo vati vatora musangano wanhasi kuvazivisa nezvematambudziko akatarisana nevashandi pamwe nezviri kuitwa nehurumende zvisingafambirani nezvinodiwa neILO. Vati vanotarisira kuti vaHongbo vachasvitsa zvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vaema Munangagwa pavachasangana mangwana.
Changa chinozikanwa nemunhu wese inhau yeurombo hwevashandi muZimbabwe. Munyika yatiri kurarama ine local currency nemarket iri kuda mariyo yekunze kweAmerica. Urombo hwevashandi hunokonzeresa zvekare zvikonzero zvakawanda mumabasa.
Vachitaura mushure memusangano wanhasi, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaDemos Mbauya vati vakazvipira kutanhaurirana nevashandi ne hurumende kunyange hazvo vakaomerwa nenyaya dzakaita sekushayikwa kwemari yekunze nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinokanganisa mabhizimisi.
Yanga iri nyaya yekuti tingaita sei semaZimbabwe kuti reduce atinotiwo muchirungu inequalities. Ende tikutarisa inequalities tinogona kutarisa some of the problems zvatiri kuona muno muZimbabwe zvinobudidzirana pamutengo wezvinhu kuvepo kwemari yekunze kwenyika yekuti makambani zvada kutenga achikwanisa kuwanawo. Tichitarisawo nyaya yekuti vanhu vakutambira mari dzakaita sei.
Gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wapa vaHongbo mukana wekuona kuti hurumende vashandi nevemabhizimisi vanoshanda sei vachiti pane dzimwe nyaya dzinongomhanarwa kuILO asi ari manyepo. Vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe istri nyika yakapfuma hurumende inokurudzira nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum.
Isu tinodova nyanzvi pakuti hapana gap rakakura pakati pevafumi vakafumisa navarombo. Izvi tinozvipedza nokuti vanhu vanoita manegotiations whether mu private sector kana mu government.
Amai taringa navamba uya vachiwo kunyange hazvo vachipinda munharirano dzeTNF havafari kuti dzimwe nguva hurumende inongoita zvinhu yega isina kunzwa pfungwa dzevashandi. Vati nhaurirano dziri kuitwa asi hadzisati dzasvika pavanoda. Vashandi vakawanda munyika vanoti vakatarisana nenyaya dzemihoro isingakwane pamwe nekutambira mihoro nemari yemuno. Asi vezvitoro, makambani akawanda nemapazi ehurumende vachida kubhadharwa nemari yekunze. Panyaya yekuti Zimbabwe ichatora utungamiri hweILO General Assembly gore rinouya, vamwe vati urwu ruremekedzo rukuru ruchapiwa kuZimbabwe. ILO ine nyika zana nemakumi masere nemanomwe kusanganisira Zimbabwe dzinove nhengo dzesangano iri. Sangano iri rakavambwa muna 1919 uye muzinda waro uri kuGeneva kuSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
The Voice of America, VOA.
Sangano reSADC rakabatana nemamwe masangano anobatsira mudunhu rekuchamhembe kweAfrica rinoti pari kudiwa rubatsiro rwechimbi-chimbi kuitira kurwisa dambudziko renzara rapfunya chisero munyika dziri mudunhu iri. Dunhu reSADC rine nzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura izvo zvakakonzerwa neEl Nino. Svondo rapera, SADC yakabatana neUnited Nations pamwe nemamwe masangano ichiziya dambudziko renzara mudunhu iri pamusangano wakaitwa kuVictoria Falls uyo wakabuda nezvisungo zvinosanganisira kukomekedza dzihurumende dzemuSADC nemasangano anobatsira kuti vawedzere matanho ekupedza matambudziko ari kukonzerwa nenzara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekufambiswa kwechikafu nebudiriro uye vaimbo vemukuru wesangano reChristian Care International muZimbabwe vaForbes Matonga kuti tinzwe maonero avo.
Nguva yatiri kufamba pairi ndiyo the highest peak the hunger season. Panguva panenge tatanga zhizha kudzamara panonosvika kukowa ndo panonyanya kuwanda nzara. Saka ichokwadi kuti muSouthern Africa zvinobva zvatikanganisa nekuti tinenge tisina zvimwe zvatakarongedza mumatura edu zvinokwana kuti vanhu vedu vagozodya.
Tingati zvinhu zvakamira sei mudunhu reSADC pari zvino?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanhu vane nzara asi nzara yacho yakada kusiyana nenzara yemakore ekumashure. Hataiti nzara muminda mevanhu asi mumastoro zvekare musina chokudya. Yegore rino zvinganzi zviri nani nekuti mumashops hamusi kushayikwa chikafu chisina vanhu imari yekuchitenga kunyanya varombo nevaya vari kumaruva.
Iwo makare vanhu vaisipona sei pakadai tichitarisa muZimbabwe?
Ndo paiuya masangano anobatsira kuti vanhu ivavo vakwanise kubatsirwa. But zvanyanya kunyangara nekuti madhorobha edu anyanyawo zvekare kuzara vanhu vasingashande. Munoziva mumashure umo muchiiswa yainzi cash for food, kureva kuti vaipiwa mavhaucha kana kuti mari. Saka kushayikwa kwemari yemadhona kunoreva kuti both mumaguta nemumaruva maane nzara.
Kurudziro netarisiro dzamungape kuhurumende ndedzekutiwo kudini?
Tiri kufungidzira kuti isusu chikafu ngachisubsidhaizwe, varimi ngavasubsidhaizwe. Isu tinofunga kuti dai zvaigona ngazviitwe zviri systematic, zvisiri zvokuita kunge mahandouts, asi zviya zvekuti fertilizer ngaichipire murimi, murimi aite fertilizer yekutenga ega, iyo yakachipa iri available. Izvozvezvo zviri more sustainable pane kuti munhu ai ende kungoita yekupuwa. Munozoona kuti kazhinji zhinji vaya vasingapinde mumunda vasina zvavanoita ndo vanokwanisa kuzviendesa pamutsara wekukurumidza kupuwa zvikwanisiro izvi, ivo vasingazorima kuzvisenzesa. Asi tikanga taisa masubsidies ekuti tsaga refertilizer raakutengwa nemari shoma, zvinokwanisa kuti vanhu vatinoziva kuti ndo vanorima vanoenda kotenga, ende panenge pasina anotengesera mumwe paye panonzi public market nekuti inenge iri available.
vanga vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwechikafu nebudiriro uye vakambotungamira sangano reChristian Care International vaForbes Matonga vachitaura vari parunare kwamurewa naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaregerera mwana wavo Hunter Biden vachishandisa masimba emutungamiri wenyika ari pamutemo kana kuti presidential pardon. VaBiden vakambenge vakavimbisa kusatora danho rakadai asi mumashoko avakaburitsa nezuro vakati danho iri varitora nekuda kwekwavakati kupomerwa mhosva kune rusarura. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakashoropodza danho rakatorwa navaBiden rekuregerera mwana wavo iri. Vachinyora padande mutande, vaTrump vakati kuita uku kushandisa mutemo zvisizvo. Hunter Biden akabatwa nemhosva mbiri dzinoti yekunzvenga kubhadhara mitero neyekutenga pfuti zvisiri pamutemo. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange richiita zvirongwa zvakanangana nekupedza dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera kwarinoti kuri kuramba kuchitekeshera munyika. Mutungamiri wesangano iri amai Ekenia Chifamba vanoti vachanga vachisangana nevadare veparamende vachizeya dambudziko iri uye vachaita zvirongwa kumaruwa uko vanoti dambudziko iri riri kuramba richiwedzera. Sangano iri riri kuita zvirongwa izvi panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza mazuva 10 nematanhatu akanangana nekupedzwa kwemhirizhonga anocherechedzwa kubva musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zviita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naamai Chifamba nezvenyaya iyi.
Isusu seshamari yemwanasikana tine zvirongwa zvakati wandei zvatirikuita panguva yatakatarisana naye. Tine hurukuro yatichaita nevamiririri veboka reparamende vatinoti isusu veWomen's Study Caucus tichitarisa zvakare boka reparamende rinotarisa nezveutano. Patichasangana nevasikana tichita hurukuro dzezveutano, hurukuro dzezvekubvinyiwa kwevanasikana uyezve hurukuro dzinotarisa vanasikana vari kunetsekana savari kuita pamuviri vachishayiwa kutiona rubatsiro kupi. Tichange zvetichisangana nevemadzikereke tiri muMashonaland East tichiendesa mashoko kuti vanhu vanoona kupi rubatsiro uyezve vanhu vanokwanisa sei kunge vachibatsira varume nevakomana uye sekereke kuti tiwane nzvimbo dzakachengeteka dzekunamatsira. Tichitaura hurukuro idzodzi kuchireduko tichanokurukura zvakare nevakasiyana-siyana vemapoka ehurumende munharaunda dzedu uyezve vana baba nevakomana kutarisana nenyaya idzodzi dzeyatinoti sexual reproductive health rights pachirungu. Asi tiri kuramba tichibatsira vasikana kumasenta edu kudai sesenta yedu iri kwaChihota yatinoti isusu donhodzo kune yavasikana ivo vechidiki vari kupiwa kuti vaite vana amai nguva yavo isati yakwana. Tiri kuvapa mikana yekuwana yatinoti counseling pachirungu kuita mabasa emaoko uyezve kuwana pavanokwanisa kusiya vana vavo pavanenge vachienda kuzvikoro.
Tombotarisa mitemo yakadzikwa nehurumende panyaya yekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Haisi kushanda munyika here kana kuti zvakamira sei?
Hongu hurumende yakaisa mitemo kudai seiyo constitution yedu inotaura kuti vana havabvumidzwe kuroorwa kana marriage act kana kutarisa nyaya yatinoti age of consent pachirungu iya. Asi tiri kuona kuti tichine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havasati vakunzwisisa mitemo iyi. Inoda kuti itsanangudzwe zvinoita kuti munhu wese anzwisise uye tinoda kuti mapoka akazvimiririra kudai sana gender commission vaongorore kufambiswa kwemitemo iyi nekuona kuti iri kuitwa nezvainofanira kunge ichifamba nazvo uyezve zvakare kuti kumatare edzimhosva zvinyatsokosheswa vanhu vapiwe mitongo inonyatsoenderana nayo nekutsvagirwo vana ava chouviri chekuti vakwanise kuita vakwanise kuchengeta vana vavo. Vamwe vanoda kudzokera kuzvikoro, vamwe vanoda kuita mabasa emaoko, vamwe vanongoda rubatsiro rwekuti vanyevenuke mupfungwa nekuona wekutaura naye.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vambomira muCape Verde ndege yavo ichinwa mafuta murwendo rwavo rwekuenda kuAngola nhasi. Kushanya kwavaBiden uko kwakavimbiswa kubva kare kuchanangana nechirongwa chikuru chenjanji chiri kutsigirwa neAmerica chakanangana nekumisa zvicherwa zvakakosha kuenda kuChina. Kereke Roman Catholic yapinda munyaya dzekuedza kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vasashandise zvinodhaka sezvo zvichikanganisa utano hwavo, vamwe vachiguma vafa kana kurwara nepfungwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Kereke Roman Catholic iri kuita kurudziro yekuti vanhu vasashandisa zvinodhaka, ichishandawo nevamwe vakakwanisa kubuda mumambure ekuputa kana kunwa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Mazuva adarika, kereke iyi yakaita gungano guru paSt Canisius Catholic Church iri kuward 41 Marlborough District muHarare West. Mufundisi wepaSt Canisius Catholic Church Father Rashias Mapfumo vanoti kushandisa zvinodhaka kwakanganisa zvikuru utano hwevechidiki.
Zvino sekuru vanova mubishop wedu Christopher Obarendongo vakatipa mari yekuti tigone kuva nekampeni kurwisana nedambudziko iri, nokuti ini semupristi wepano ndinoona vabereki vazhinji vachiuya vachichema pamusoro pevana vavo vari mumatambudziko ezvinodhaka. Ndinoona ivo vacho vana vari mumazviri tichisangana navo vachiuya zvakare pano havasisina upenyu hwaunoona kuti mubereki anonongedzera kuti mwana wangu uyo kana iye chaiye haachaziva zvokuita.
Mumwe akapa nhorondo yake kukanganisa remangwana rake nekuda kwekushandisa zvinodhaka ndimuzvare Thelma Majero, vane makore 20 vanova munyarikani wesangano rinonzi Mubatira Pamwe Trust, iro rinobatsira vechidiki kuti vasashandise zvinodhaka. Muzvare Majero vanoti vakawana basa raiva pamari yakawanda kuOman kuMiddle East, asi vakakundikana kushanda sezvo vainge vasisakwanisa kutenga zvinodhaka kunyika iyi. Kune mitemo yakaomarara zvikuru kune vanoshandisa zvinodhaka. Vanoshandisa zvinodhaka vanokandwa mujere kwemakore 3. Vanotengesa vacho vanotongerwa kugara mujere kwemakore 10.
Mwana wangu akasvika papoint yekuti mumba maaigara yange iri besi, inge imba inotengeswa madrugs, imba inorumwa madrugs. Iye semwana mbika akatanga kukopa kuti ukamuona akanyarara ndikaenda kunotesa kuti ari kuitei, ndomuona akabata bhaubhuri ari botana kuti mwana ari kutodzidzira bit by bit kuita amai. Zvakandiita kuti ndikwanise kutaura namai vangu. Ndakasvika pakuvaudza ndati mamai ndikuda hope.
Vanoti pavakatsvaga rubatsiro vakashamiswa pavakaudzwa zvimwe zvezvinhu zvakaipa zvavaiita.
Addiction mune sekuti isingaite, nyangongo siri munhu anoba unopedzisa wakuba kungoti usapoti addiction yako. Ndine mwana panguva iyoyo ndakatanga kutorwa madrugs ndine nhombo yake, and ndimwari kurarama kwake kana kuzvarwa ari
Mukuru wesangano remubatira pamwe Trust Mai Christine Kerry Hurukuro vanoti kushandisa zvinodhaka rave dambudziko rakanganisa mhuri dzakawanda.
Zvinonetsa kuti tiitizvo ni kana mwana aenda kurehab ari kuenda kana 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, drug raakatora for 10 years zvese zvicharapika mukati me3 months. Zvinhu izvi iprocess inotora nguva refu yekuti kunyangwe abuda murehab ari kutoramba akatariswa tsika nditsike naye uchiona kuti ari kuenda ari kuitei, haasati ava mwana wokuti wakutongoti a ndakamusiya akabuda murehab. Nokuti rehab haisi magic, zvinonida discipline, zvinonida commitment, zvinonida kuzvipira kwakanyanya kuna iye ari kutorapwa wacho.
Kanzura weHarare West Ward 41 muzvare kudzaika dzombe vanoti nharaunda yavo ine dzimba dzinozivikanwa nekutengesa zvinodhaka kunyanya muna mapereke avenue.
So kana taita inoita batana vagari Roman Catholic Church pamvuri nevamabhizinesi dzakawanda zvine zvikoro, tikati tinoninga tifambei tichishambadza shoko rekuti madrugs mumuwati 41 atisikomada.
Rukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko Dr Jansen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru uye va vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rino vamuswere vaendera mberi vachiti zvinofadza kuona kuti makereke ari kurwisawo hondo iyi sezvaitwa neSt Canisius Catholic Church. Vechidiki vanoshandisa zvinodhaka zvakaita seguka, dombo, mutoriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzi Mapimitsi.
Los Angeles yakapasisa mutemo unochengetedza vanobva kune dzimwe nyika vasina magwaro akakwana, unoita kuti vasadzoserwa kunyika dzavo kana kusungwa, uyo unonzi muchirungu Sanctuary City Ordinance. Iyi mhinduro kuvimbiso yakapiwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vachadzosera kunyika dzavo nehuwandu vose vasina magwaro ekugara munyika muno zviri pamutemo pavanongopinda muhofisi munandira wegore rinouya. Mutemo uyu haumise vashandi vehurumende kuburitsa munyika vasina magwaro, asi unosimbisa danho reguta iri rekuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri mariri. Angelina Bagdasarian anotipa nyaya iyi, iyo ndinokuverengerai. Amai Claudia Ventura vagara muLos Angeles kwemakore makumi maviri. Vane basa nemhuri imomo, asi vasina magwaro anovabvumidza kugara munyika iyi zviri pamutemo. Amai Ventura vari pakati pevagari vemuLos Angeles vangada kusvika kuzviuru mazana masere vasina magwaro anovabvumidza kugara muAmerica. Sevamwe vakawanda vanonzwa kusagadzikana mushure mekukunda kwava Donald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Amai Claudia Ventura vanoti,
"Now when I see no a lot of people in the street, it's less people, it's bad."
Iye zvino handichaoni vanhu vakawanda mumigwagwa. Vanhu vave vashoma, zvashata. Ndinofunga kuti vanhu vave kutya kuburitswa munyika muno.
Kanzuri yeguta reLos Angeles yakapasisa mutemo wekudzivirira vekunze vasina magwaro uyu musambudzi 19. Izvo zvinoreva kuti mapurisa emuguta nemapurisa edunhu iri havasi kuzogoverana nevashandi vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika. Mashoko ari pamusoro pemamiriro emunhu mune zvekugara kwake munyika kunze kwekunge paparwa mhosva yakakomba. Varwiri vekodzero dzevanhu vakaita sava George Mario Cabrera vesangano reCoalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles vanotsigira mutemo uyu.
A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation that in Los Angeles.
Mutemo weguta wakadai seuyu unotumira shoko rakasimba kwazvo kunharaunda yeLos Angeles nekunyika yose kuti muLos Angeles zvikwanisiro zviripo zvichashandiswa mubasa rekuchengetedza nharaunda, rekuita kuti nharaunda igare ichivimba neutungamiri hwayo, pamwe nekuita kuti nharaunda irambe ichibudirira, kwete kuvasunga nekukonzera kusagadzikana munharaunda dzavo.
Zvakadaro, asi munhu wese ari muguta anobvumirana nedanho iri. Vatsigiri vavaTrump vangangosvika zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvevagari sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo, havadi kuti Los Angeles ive guta rinochengetedza vauyi vasina magwaro. Amai Linda Hanna mugari wemucalifornia. Amai Hanna vanoti,
"I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean..."
Ndinofunga kuti urwu ruzvidzo. Tinofanirwa kubatsira vekwedu kutanga. Kana tichiti America kutanga, hazvireve kuti haufanirwe kubatsira vamwe. Zvinongoreva kuti tinotanga tabatsira vedu.
Vabereki vaamai Linda Hanna vanobva kuMexico. Vakapinda muAmerica zviri pamutemo uye vanofunga kuti ani zvake akapinda zvisiri pamutemo anofanirwa kudzoserwa kunyika kwake. Mutemo weguta uyu hauna zvikuru zvaunoshandura nekuti Los Angeles yakarambidza mapurisa kana vashandi vanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kubvunzurudza munhu nezvemamiriro ake munyaya dzemagwaro kubva muna 1979. Uye mutemo mutsva weLos Angeles uyu haurevi kuti hakukwanise kuve nevanodzoserwa kunyika dzavo. Unongoreva kuti mapurisa eguta haabatsire mapurisa enyika kutsvaga nekudzosera kunyika dzavo vauyi vanenge vasina magwaro. Amai Tatiana Edwards Beha igweta rekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Amai Edwards Beha vanoti,
"Ani svaidzitnes masovakh reidov. Ani to što tam na ulici budut vyiskuvat kakihto odilnykh prokhozhikh."
Ndinofunga kuti vachatanga nekuenda kunosunga vanhu
kunzvimbo dzinofungidzirwa kuti vanowanikwa vakawanda vari pamwe chete. Pane zvekumisa munhu ega ega mumigwagwa vachibvunza magwaro. Ndinofungawo kuti vachasunga vanhu kunzvimbo dzakadai semafactory nemumapurazi, uko vanhu vasina magwaro kwavanonyanya kuwanikwa vachishandirako sezvinoburiswa mumagwaro.
Vakabrera vanofunga kuti kuregererana ndiyo pfungwa iri nani pane kudzinga vanhu.
We have to insist that mass legalization is the option. We have to insist that there's a better way to treat immigrants in this country.
Tinofanirwa kuramba tichiti kupa vanhu vakawanda magwaro ekuti vagare zviri pamutemo ndiyo nzira chete. Tinofanirwa kuramba tichiti pane nzira iri nani yekubata nayo vabva kure vari munyika ino.
Mushure mekutoreswa mhiko musi wa20 ndira, gore rinouya vaTrump vakavimbisa zvakasimba kuti vanogona kudzika mutemo wechimbi-chimbi voshandisa mauto eAmerica kubatsira kuburitsa vanhu vasina magwaro ava neuwandu hwavo, danhu rakavimbiswa nevarwiri vekodzero dzevanobva kunze kwenyika kuti vacharirwisa mumatare edzimhosva. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Angelina Bagdasarian ari kuLos Angeles kuCalifornia yandakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei, murisei, vestudio 7. Ndomboda kubvunza kuti kwedzo mota weekend chibva ayo dzaanongopa vanhu unodzwanepi, uye iye zvavakaona vakapa vana mai Charamba vana Manyaruke vakavapa motikari. Motikari uri kudzwanepi komunhu, please? Hatizi kuziva kuti semazimbabweni kuti tichiona motikari dzichipiwa vanhu sokungopiwa magwinya. Chichiri kuitika pane chibva? Please, ndokumuda kuziva pamusoro pezvakadei. Vana uyu vakawandisa vanhu vane mari muzimbabwe, vana chiyangwa vane mari, uyu musiwa une mari. Handizivi kuti what kind of a altar yaanosevha inomupa mota dzongopa vanhu.
Zvakaoma, zvakaoma. Mobuda mega imimi mucommonwealth muchiti aiwa hatidi kuita zvokudzwa, tinozviitira zvinhu zvedu, nyika yedu yakasununguka. Nhasi ngomava kumhanyamhanya futi da kudzoserwa. Nhaya vakomana, kochanaka chiiko kucommonwealth kwamakabva? Kwemi zvamakanzi mugadzirisi magadzisa zvingani? Zvii zvisingagadziriswi zvinogadzirwa nevabi yenyu varimo mucommonwealth vanhu? Vakomana kurai.
Musoro yana mukoma Jonga akandimire. Ya, zvaakubuda pachena kavanhu vezanupf varikubuda masocial media vakabata hendezana vachamisa vachiita ndichida kuriparadza kusimwe bani. Saka vanhu vezimbabwe zvavakwamuri kuwira kodzero dzenyu, kuwira shanduko munyika. Sezvo zvimuzviona kazvekuti vanhu vari kuparadza ndivava, ivava vanhu vari kuparadza. Saka zvaada kuti tishinge tisumuke. Nonzi sumuka Zimbabwe, sumuka, mira Zimbabwe, mira. Ndiyo yataakufanira kuti tiite.
ZANU-PF inoreva nhema ichiti mbeu inopiwa kumunhu wese yakasununguka kupiwa kumunhu wese. Idzo ndidzo nhema dzepabani, nokuti iyo kana mbeu youya zvinonzi nyoranai kumaseo. Maseo acho anonyorwa according mapato ezvematongerwo enyika. Saka kuti uwane mbeu unenge wakutomanikidzwa kunyorwa mubato rezvematongerwo enyika rausingafarire kuti uwane mbeu.
Mangasei pastudio 7 pamusha mukuru apo ndivachipambanga parasimbik apo ndinoda kutaurawo muonero wangu pamusoro pezifa bhodhi rezifa. Pabhodhi rezifa ini semuonero wangu tikaenda kunana England uku ukaningira vese varimu vanokoche mabhora ivo vanoona nezvebhora vanhu vakambotambe bhora neshana Klopas ana Guardiola ana Beni Makati vanga vechikocha nyungu remusouth Africa. Saka zvadini kuti bhodhi kana rosarudzwa vasarudze vanhu vakambotambe bhora vakawanda kwazvo vakaite mukurumbira vanoziva zvinoda vana vanotambe bhora?
Tatambura vana vezimbabwe, tatambura. Hana Mnangagwa dai vamachinja maitiro. Mnangagwa, Mnangagwa watitambudza kuno kuSouth Africa. Tiri kuitwa manyama manyama nevana veSouth Africa tichitoerwa zvinhu zvatinenge tashanda. Atakuwara gadzira nyika Mnangagwa tidzokere ku.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvenyaya yenzara nematambudziko ari kudzodzokorora nematanho ari kutorwa nesangano reSADC kurwisana nenzara kuchamhembe kweAfrica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ari mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMpalakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO isihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu ne-business. So sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi, lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister esithi inflation yehlile, engxenye ingabi yehlile xa besitsho ngamabi emaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka, lanxa umphathi intambo ezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga, osokukhuphula inani labahlaselwa umkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbom, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi, lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelise ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe loba nje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho, kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole ongamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzekaze Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathi ntambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaWokpo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi abanhlanganiso ezizimeleyo namakhansili ethu.
UMnumzana Hogbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhatshi abenhlanganiso ezehlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheke emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Kudakwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-ILO isihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu ne-business. So sabonisana the challenges we are facing, essentially akasuyenazo malungisa, sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala ne business alapa silungise ama challenges lawo isambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seqalisa ukusebenza but yayenza ama baby steps we wanted to run we wanted to work much effectively
ugodwa osebenza engumbalisi umnumzana Themba kuyemoyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhathi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuswa.
Iy'ncwedi zithi uhambo lukamnumzana Hogpo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa umnumzana Hogpo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula luhlelo olusungule namuhla ewange olukhangelele ukwengezelela lapho okwakhiwa isitichi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitichi esikhangelele ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula lolu hlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZesa Holdings umnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Umnumzana Ncube wethule lokhu kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iphalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokhu kwabangela ukwethula kwemali entsha eZimbabwe Gold ZIG kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Ngosenjalo ingcwethi yezenotho yasemelikelo Dumo uSteve Hank uthi eZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlazela ludaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Ubaba umthulu minister esithi inflation yehlile engxenye ingabi yehlile ngabe sitho emaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphansi ukuze babathengayo uzananzela ukuthi kade esingasikhuluma kanje uzathola i-$1 is equivalent to around $25 26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende esemthethweni e-Reserve Bank yikokukhona. Kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyi-convert i-rate xa uthi usebenzisa i-RTGS usenza iswipe ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezifika kubo 35 i-$1 US to 35 bond.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate, likubona njani lokho?
Yikho njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona bobo 25 samuza ku-26
Bati yon kambo mnyama, sikulima hali katesi, kwezi nda wea itenga ma 40 kusia ku 43. So, asikuwa nina ulo kweka, asikuwa ulo kweka. Njalo futi kubusu nguti nga vede uminise sestro njalo. Ezi nina basamu uti, yon kambo mnyami black market lao sebe iti ikala isape. Besi nga kaila uti minisa vela kulume nga hayo. Ukumesika alu minisa kulume nga lea, kulume de same tetu eni. Leana yon kambo mnyama vede isi nga vikoni. Iko vele kuso as long as yani umkambo mnyami khona inflation zahlaluka iproblem ngoba iwona abagangile abamanipulatizing kwenze ukuthi ikho indaba ze demands sisikhas lezi sikhubeke zihluba idola lethu laba liphela amandla so ngezi indlela thina njengabantu sithenga isfans siyakuzwa mina sokuthilo kodwa practical asikubone kusenzakala sibona nje lokho izicanceli siyaphezulu abantu bethwala nzima xa bezama ukuthi bathole idwala le America kumkambo mnyama
ingcwethi yezenotho esemelika lapha u Steve Hanke yena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe lokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu okuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazonke omhlaba.
Yes, lokho kungaba liqiniso lanqangela ufakazi la kwezindawo ukuhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiya njenga kuyilokho kusube sibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu ocontrol izinto lowana oyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku RTGS awusozi ukwazi emtshina yokubhalweni yabasa ukuthiwa umtshina nga usuzimezukayile receipt ya divider wonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhubuke yaphezulu ngerethi so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka leyo ndlela engayiwenza iresearch kodwa lathi sikubonayo iqinisweni ukuthi inyanga yanxa sehole njengezisebenzi siyananze ukuthi nxa usuthi uyathenga kunyanga elandelayo bese lokhu uyithengeke ngemali ethi nxa usenza RTGS yabe sicansile imali zethu azimndawonye ngendlela ziyanothi step zihlala ziraiza ziya phezulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano weSADC undawone lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi yeAfrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijene ezingenomhlangano oqoqwe yiSADC indawone lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-813 million zig eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende uzaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika isigidi ezilikhulu i-$110, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elola amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketshe abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide eSoutfontein eNorthwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Mishek Mbangula utshele iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ngolwesihlanu lapho bebukhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otsheketshe abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani, uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Thina sithi khona into okuthiwa buntu,
government yethu mayenze sure ukuthi while nayo le rescue team yakhona ingakaqali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla. Because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, ukhishwa idolo. So sithi ugovernment save impilo zabantu, abantu laba lapha ngaphansi, hayi ukuthi mhlawumbe ilwane onke, abantu.
Umnumzana Mchunu ubangela ukuthukuthela okukhulu futhi ngesikhathi esithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketa bokuza bahlengwe ngoba sebebaqomile.
There were many people who spoke. They said,
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketa ngoba lilambile njalo lingelamsebenzi. Kodwa lisitshele ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abeZimbabwe labeMozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi zelokishini lekhuma lapho iningi labotsheketa laba abahlala khona, umnumzana Thembile Botman, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe inkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze iimposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething, akukhathaliseki ukuthi badabukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo oluntu umnumzana Mamehlwe Sebei uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befela emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966, wona othi wonke umuntu ulelungelo elungasusekiyo lokuphila.
That is a speech which of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi Ntambo Mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi Ntambo bakahulumende uncindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabeZimbabwe, ngabeMozambique, utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tsheketsa laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga, wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Melestudio 7 eJohannesburg kweleSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okwelabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga, njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Nasisa Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two,
abancane labadala bayathathwa izidakamizwa begcine bedingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, i-National AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs. Ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs basaze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors aba angakhozela ukuthi bethathe HIV kumbe bememethise HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevelise kuma drugs asaze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impila kahle yakhe ingabi kuhle.
Olisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Efort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima obukhulu ngoba ukuthathwa kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni, okugcina njalo kudala okunye ukunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kulelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ekusasa yabo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engelangculazo ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo seba nje ingculaza. Okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa-ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indilimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi Take the Right Path, ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana benengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni, esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngoZibandlela. Lanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho, uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe leli nyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka ukubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho, kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana loMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona, ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulo mthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza-ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokwenza kodwa uTrump laye wakwenza babakwenze vele akwenzileyo uBiden asonto entsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala uTrump wakwenza uBiden uyakwenza ngethemba basezaqhubeka bekwenza vele besiyaphambili ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho kuthiwa ipolarization ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokho ayekutsho wayekhankasa wayesadinga ukuthi abantu bemelika bambone njengomuntu lwana okuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani umthetho kawulandelwa gwetshwe kwenziwe zonke leziya zinto wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokhu engasabi ngupresident sekungena uTrump kafuna ukuthi achiye umntanakhe phakathi kwalokho okuthiwa i-legal jeopardy engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha. Kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senke ngatsho vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho kwakungenzeki kudala kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi ngethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iPhalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7 simbone ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7 kodwa ke osokumkhathaza kukodwa. Manje maku ukuthi abezani bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress. Anti Congress yikho lapho kuthethwa khona upresident wezani. Thina singena thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa. Kufanele sikhulume ngento yodwa ukuthi hayi kungayenzakala into eyenzwa ngo-2017 ukuthi izano yasebenzisa amasotsha elizwe bechaya ikhuba ekhipha umgabe kathi bona sebenzisa bona i-restore yezanu kuye which is wrong. So that is nga concentrate kule nto le angiyiboni isinika ingqondo engakunika ukuhlakanipha kuya phambili ukuthi bayenzani kuzanu PF we don't care. Thina esiqhuya care ngakho ukuthi they mustn't even try bengazami lokuthi bezame ukunja ukuyi-infiltrate ngapi uconstitution yelizwe ngoba i-constitution yelizwe alikuvumi khonoko.
Sile sicelo njengezakhamuzi ze-ward si-ward 11 emgusi abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka 26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni bayabuya kusukela mhlaka 1 November baze besebeqalisile but asibaboni umonakalo loku sibawesi izihlahla ziyaganyulwa mahlayane eforesta imizi yangena taputapu umonakalo uyanda sicabanga ukuthi babezosirobha babengalaqiniswa yibo abavumela abantu ukuthi ithengiswane endaweni yabona imali yakhona bayidla bonke.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho kusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo Mutabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.